manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotambira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekumbovhara nyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Nasi tiri kunzwa kana vanhu vachikwanisa kuteedzera zviri kukurudzirwa zvekuti vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing panguva iyo vanhu vakawanda vachigara vakamanikidzana mudzimba. Mapurisa nemasoja anoswera achivharisa nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka muchinoi pamberi pelockdown iri kutanga nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika ichange yakavharwa kwemazuva 21 chete kubva nemuvhuro senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Danho rakatorwa nehurumende iri riri kutambirwa nevakawanda asi rasiya vamwe vachichema-chema. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday 30th March 2020 and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiriri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kutanga achiitwa nekuti isumuono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kureva kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira mashoko atinowirirana senyika raasire matongerwo enyika zvava zvekurarama, zvava zveupenyu, tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani nani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Vezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva kwidza mitengo. Saka isisu tapa danho nekuti mitengo haisi kuzokwira, mitengo yeiyo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega. Tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesi yaMuchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
Maindians, zvedu maindians zvizovanoita vanokutorera madays avo kubhadhara.
Izvi zvashorwa nemutungamiri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashandi panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hachina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka vemabhizimisi vanofanira kunzwisisa yavanoti corporate social responsibility iya, ndopainofanira kuti ioneke tisati tatombodzika-dzika kusvika kumutemo. Saka tinotarisira kuti mumabhizimisi ose achabhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro, nekutobatsira vashandi nedzimwe mari dzekuti vatenge chikafu nekutenga zvinounza utsanana, sipo dzokugezesa vari mudzimba dzavo nemhuri dzavo. Izvi hazvide kurudziro. Kambani inenge isingaite izvi tichainyadzisa zvakanyanyisa, nokuti haifaniri kunge ichiwana bhizimusi kuvashandi vevamwe vari kubatwa zvakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu kutinzwewo divi ravo, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19, asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara, sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogonawo kubatsira nezvokupfeka zvakachena, kusanganisira even zvekukavha miyamuromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves, kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemacustomers avo.
Zvichakadai, vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu, kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tinokurudzira kuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombodo yenyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani, machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, our global partners, vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mupunga, vasina zvokudya, vasina zvokunwa. Ndo zvatinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapavane vanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo, nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo, nenyaya yeushayi, nenyaya yekushaya chikafu nedraught.
VaMunangagwa vakakurudzirawo makanzuru ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa, senzira yekuti nyika yose inge yakachena. VaMunangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere, uye vakatiwo hurumende ichaona kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho yekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zviri kukurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus zvekuti vanhu vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing zvinogona kunetsa kuteedzera mumisha inogara veruzhinji umo vanhu vanogara vakamanikidzana sembeva. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chimwewo chiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus. Panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vaJeans Piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba they drew about 12 four rooms. Zvekuti 1 meter is zvinode zvichiita. Plus nyaya running water iyi nezvimvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vari kurambidza vanhu kuungana vachiti 1 meter 1 meter tetaura kutora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vaWarren Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhari because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzi tozoita magariro akanaka kana magara mudzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidzana avanoita mahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena.
Vanhu vanenge vakawanda vanhu vanenge vakawanda kuitwa ngembeva dzimba zvokuti
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopakutora utachiona muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha. Chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza nyange zvibhorani chibhorani chogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tinokurudzira hurumende kuti itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura rando iri panumber 1 mvura nesipo vanhu ngavageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi hatina kukwanisa kunzwa kudivire hurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vamoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vakawanda muchinoi vanoti vatambira zvirikuitwa nemapurisa nemasoja ayari kuvhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka muguta iri. Asi vamwe vagari vaswera vachimhanya mhanya vachitenga zvekudya vachityira kuti zvingangoshayikwa muzvitoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva nezuro mapurisa nemasoja ari kutenderera muchinoya akawanda achivhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka. Kuwanda kwemauto nemapurisa mumigwagwa kuri kuitawo kuti veruzhinji vapindwe nekutya sezvo nguva zhinji mauto achizivikanwa zvikuru nekutyora kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemumusha weruvimbo muchinoi makare vatatenda chitate vanoti danho rakatorwa nemapurisa kubva nezuro rakanaka chose sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vari kuwanda munyika.
Mapurisa zvakatanga kuita nezuro muno muchinhoi chinhu chatinoona chiri chinhu chakanaka o chinoiso kuti chikwanise kuita kubata chirwere ichi. Haueva vakanonoka chitarisira kubvira panga pakataurwa kare kunzi ngatitange kuita mameshures evanhu ndavasende mumabhia hose vanhu ndavasende mumachechi nezvimwe zvakadaro. Saa tinoona kunge vakatiregerera zvakaisiwa kuti pamwe chirwere zviwande.
Asi muzvare Raiza Basa vanoti kufamba kwemasoja mumigwagwa kunopinza kutya kukuru muvanhu zvichitevera kukuvadzwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda gore rapera. Muzvari Basa vanoti kuonekwa kwaitwa masoja ane zvombo mumigwagwa kunogona kuve kwapa kuti vanhu vamhanye muzvitoro vachitenga zvinhu sezvo zvinhu zvisina kujeka kuti zvichange zvakamira sei kutanga nemuvhuro apo mutemo wekurambidza vanhu kubuda mudzimba dzavo wakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uchatanga kushanda.
Ende mona vanhu vakutenda shopese because they don't know izvezvo famba imalokishani zvizvirano vanhu vakuta kusudzwa kuti
vakafano bata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaIan Kowera vati mapurisa achange achivharisa mabhawa nenzvimbo dzose dzinoungana vanhu kunyanya nguva dzemanheru. Mutauriri weZimbabwe National Army vaOfiasi Makotore havana kukwanisa kupindura mibvunzo yedu vakatitise mibvunzo iyi mutsamba mbozha kuitira kuti vazoipindura kana vachinge vadzokera kubasa. Asi kuvharwa kwezvitoro nenzvimbo dzekutengesera munyika kwatambirwa zvakasiyana-siyana vamwe vachiti danho rakatorwa nehurumende rakanangana nekuchengetedza utano hwemunhu wese. Vasikati vanoti kurwadziwa nenzara kuri nani pane kufa sezvo chirwere checoronavirus chiri kuuraya vanhu.
Shutdown yakanaka wozinoiso kuti tikwanisa kudzivirira zvirwere chirongwa chatiri kusapota chaizvo dai vanhu vakwanisa kuteerera zvataura purezidendi zvinoiso kuti chirwere chisakwanisa kuspreada because chirwere chiri kuuraya. Pakukanganisiwa kwekurarama kwedu hetu vanhu vanorarama kubva muruoko zvichienda mukanwa saka zvinhu zvichatirwadza asi kurwadza kwacho kuri nani pano kuti tife nechirwere ichi.
VaIsraeri Nyandoro vanoti kunyange hazvo danho rakatorwa nehurumende rakanaka chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hurumende iite basa rayo nemazvo kuitira kuti muzvipatara zvose pamwe nemuzvitoro zvemishonga munge muine zvose zvinodiwa kana munhu achinge abatwa necoronavirus.
Kuzonzwa kuti panodiwa maventilators, panodiwa protective yatinonzwa kuti yakasvika ndo zvinhu zvatinoda izvozvo. Marequirements anodiwa muzvipatara zvichachengeta vanhu vane urwere hwecovid-19 anenge amo. Saka tiri kunzwa kuti zvinhu izvo zviri kuuya saka zvinofanira kunge zvaa in place.
Mumwe anga achitenga zvekudya zvakawanda muchitoro chetm muchinhoi vatrison munyaradzi vanoti nyika yawirwa nematambudziko maviri ekuvharwa kwezvinhu nenzara sezvo pasina mari uye mitengo yezvekudya ichikwira zvakanyanya nguva dzose. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende nezuro vanhu vakawanda havasi kuziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira papi kutanga nemuvhuro apo hurumende iri kutarisirwa kumwaya mauto nemapurisa mumigwagwa nemudzinzvimbo dzinogara vanhu achiona kuti urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vagare mudzimba huri kutevedzerwa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yashika nguwa yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Svondo rapfuura tanga takati tichakupai hurukuro yatakaita naamai Rita Nyampinga, asi pari zvino hatichakwanisai kukupai hurukuro iyi. Saka tichange tiri kutaura naamai Mildred Munjanganja vesangano reZim Thrive, avo vari kuedza kuunganidza homwe yekubatsira vari kusangana nedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, amai Mujanganja. Mungatitsananguro here nezvesangano renyu uye nemabasa amuri kubata pari zvino?
Zim Thrive takaitanga gore rapera tichida kubatanidza nyika tichiti ngatiendei kumba muna April tipembere independence yedu, tione hama neshamari dzedu, tifare zvikabva zvakuona nekuti tava pakati pecoronavirus. Saka tabva tati okay, tichiri kuda kubatsira nyika yedu toita sei manje? Vanhu vese ava vanga vari vachititevera vachiuploada vachiti ngatiitei izvi zvakanaka kubatsira Zimbabwe, vasara vasina zvekuita, vari kutya, havasi kuziva zvekuita. Tikati ngatititorai pfungwa dzedu dzese ne all our efforts toita towards kubatsira situation yatinayo iye zvino. Zvatiri kuda kuita ndezvekuti tiwane mari yekuti tiise mapersonal protection equipment and supplies muzvipatara kuti tibatsire madokta edu nemanesi edu vari kufanira kuchengeta nekubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus.
Sangano renyu iri rakakura sei uyezve munobva kupi nekupi?
Turi kwose. Gurupu redu rine vanhu vanobva kuUK, kuUS, Canada, Egypt, kuZimbabwe, kuSouth Africa, Australia. Hapana nzvimbo the whole world pasina munhu weZim Thrive neCOVID-19 Zimbabwe. Iye zvino Facebook group yedu inonzi COVID-19 Zimbabwe ine vanhu 62,000 vari kutera gurupu irori tichivabatsira tichivaudza updated information. Tine madokta ipapo vari kupa vanhu information inovabatsira.
Muri kushanda nevanhu vari muhurumende here? Tichitarisa kuti matimu kuda kuti munoisa michina kuzvipatsara uyezve vari kutambira sei zvirongwa zvamuri kutaura izvi?
Isusu Zim Thrive tine MOU nehurumende yekuti ngatibatsanidzei, ngatishandai tose kuti tibatsire Zimbabwe. Iye zvino patachinja direction yedu yekuti ngatichibatsirai Zimbabwe paCOVID-19, tanyora tsamba kuhurumende kuti aidia April yazokona yekuti ngatiitei independence. Saka zvataa kuitai zvino ndezvekuti tiri kutora madonation kuti tigobatsira zvipatara. Saka ndo direction yatiri kuita, tiudzeivo kuti tofamba sei, tobatsira sei. Saka iye zvino takamirira tsamba inobva kuhurumende vachitiudza direction yacho yokuinda ndatsvigad.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei uyezve pari zvino matotanga here kutsvaga mari iyi?
Saka mari yatiri kutsvaga i25,000 iye zvino. Tatanga GoFundMe yamunokwanisa kuwana pa.zimthrive.com. GoFundMe iri public, yakatangwa nemacitizens eZimbabwe, gurupu redu iri kuranwa nemacitizens eZimbabwe. Tichiti chero tikaisa $1 tose tinokwanisa chero kutenga mamask, magloves, masanitizer. Mari yacho ikakura pamwe tinokwanisa kutenga maventilator. Tinotiwana dokta vari kuZimbabwe uko vari kutarisa zvipatara zvose munyika mose kuti okay, zvipatara zvacho zvinenge zvichichengeta vanhu zvingani. Saka Dr. Grant Murawamema ndiye vari kuita head that project yekutsudza kuti zvipatara zvakamira sei. Ndiani head doctor weeach hospital vanenge vachichengeta vanhu and masupplies avo akamira sei? Saka tii tatirofanira kuvatengera isu? Ndo homework yatiri kuita iye zvino.
Mungati pari zvino maane mari yakawanda sei paGoFundMe apa?
Apa GoFundMe pandapedzira kutarisa, within 6 hours takwanisa kuita $1,100 United States dollars paGoFundMe papa. tirikuona kuti vanhu varikuda kubatsira kuti tibatsire nyika yedu panguva yakaoma.
Pane vamwe vanombotya vachiti mari idzi dzikawanikwa dzichipinda muhomwe yehurumende dzinogona kuzonyura munoti ine mazwi aya.
Isu hatisi kupa mari yacho kuhurumende, tiri kuenda kuzvipatara tichiti muri kudei. Saka tiri kuita leverage team yedu kuti ngatiti toziva kuti mahosipitari yavari kutsvakei, totenga zvinhu zvacho isusu, toshandisa vanhu vemutimu yedu vanoita macarrier nemafreight voendisa zvinhu zvacho kumusha. Initiativa iya iri apolitical, haisi yehurumende, ndeyevana vezimbabwe. Saka tiri kuti isu sevana vezimbabwe ngatibatsire nyika yedu, tichibatsira nyika yedu direct. Saka mari yacho haisi kuzoenda kuhurumende.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mildred Mujanganja vesangano reZimthrive kunge manga munye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandebiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tirikutarisa nezvekurudziro yemukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights, amai Michelle Bachelet, avo vakakurudzira kuti nyika dzakatemerwa zvirango zvinge zvichibviswa kuitira kuti dzikwanise kurwisana nedenda recoronavirus. Hurumende yeZimbabwe yakatsigira kurudziro yaamai Bachelet yekuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga. Tinogamuchirai nemufaro vaMavhinga muchirongwa chedu. Mungatiudzawo maonero enyu kana pfungwa yenyu pamusoro pekurudziro yeUnited Nations yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Hongu ichokwadi kuti sangano repasi rose reUnited Nations riri kukurudzira kuti kune nyika dzakatemerwa zvirango. Zvirango izvozvo zvimbobiswa kuti zvisakanganisa kupambiswa kwemishonga nezvimwe. Asi zvakakosha kuti tizive kuti Zimbabwe haina zvirango zvayakatemerwa pari zvino senyika. Zvirango zviriko zviri kuvanhu. Hakuna zvirango zvingakanganisa kana kutadzisa Zimbabwe kuti iwane mishonga nezvimwe zvakakosha zvekubatsira panguva ino yecoronavirus. Tinoziva kuti sangano reUnited Nations pari zvino riri kutotsvaga mari richipema pasi rose kuti ribatsire nyika yeZimbabwe. Masangano akaita seWorld Food Programme kuZimbabwe ari kuyamura vanhu nechikafu, hapana chikonezo chiripo. Uyezvewo vanokwanisa kubatsira pasi rose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Mazuva mashoma apfuura, muzvinamari wekuChina vaJack Ma vakatumirawo zvikwanisiro kuZimbabwe zvikagamuchirwa zvikatambirwa nebazi rehutano muZimbabwe. Kureva kuti zvese izvi zviri kuendeka, zvakakosha kuti vatungamiri venyika yeZimbabwe vaite nepavanogona pese kuti vanhu vese vabatsirike, nekuti dambudziko guru riri kuZimbabwe nderehuori riri kutadzisa zvinenge zvatumirwa kuti zvibatsire vanhu kuti zvisvike kuvanhu vari pasi, zvoperera kune vari kumusoro vanenge vaine zvikwanisiro nechekare. Zvakakosha kuti munhu wese awane kuchengetedzeka mukati menyika yeZimbabwe, kunyenyenyaya panguva yakaoma kudai yecoronavirus.
Tinotenda zvikuru vaMavhinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni.
Ukuthi abantu baminyele ngokunzima izolo zonke lapho kusawule mbubantu baminyele nabantu bafuna igrosari abavunyele ukungena phakathi osebelayine phandle so kumma wakhona amaikhawaabeka.
Ilizwe limatasatasa, uZulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaka kungahanjwa mahlayana ezidaladeni.
Ya indaba yamasoti abayikhangelele abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesithiwa sibe njalo sesishaywa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abanye athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lo mnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi abantu baminyele ngokunzima izitolo zonke lapho kusawule mbubantu baminyele nabantu bafuna igrosari abavunyele ukungena phakathi osebelayine phandle so kumma wakhona amaikhawaabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni leHarare lapho esixoxe khona loCouncillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazidengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakakwazi ukuthi kuzakuba kumi njani, bazavunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezidengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathi so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown yokuthenga iskafu lekunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana namakabichi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi akwazi khonoko. Izinto zingaba umbhida ekutshebiseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise vele, abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha abayikhangelele, abantu bayisaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi asetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazaqina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke ngukhansela Thamsanqa Hadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange lapho esithole khona umnumzana Lawrence Penpusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi, kube nezigoroni, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela qele ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani, njengoba bengelisayanga ukuthenga impuphu. Njalo eyinye impuphu okwenye izitolo, iyadura kwezinye izindawo, ye iyathengeka, kodwa ezitolo impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthola ukuthi iprice yakhona yona ngokwayo iprice yenza ukuthi abantu bengafani sokuthi sebelayo. Ngingatho sikhangele sokule zinsuku ezitshwana kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange, izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khona lokho ndawonye. Ngokubona kwakho, akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Into esikhona nje, kuthi singakahambi ngale endaweni singakakhulu lezambuzi khona, asikhangele okwempuphu khonokho. Uyathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi. Ngathi kule vigoroni lafana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo leyo isivikele umkhuhlane, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze bemaintain i-distance engange-1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kulathesi sithi thina hayi, banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijeneyo. Sisikhangela ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, izambuzi eziningi lokuthi lama-communal toilets, siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days ye-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhla-ke kunje, namhla ngibabone bebhoda ngemota ene-PA system, besaba ukuthi bekhuthaze abantu, becelisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama ezempila lapho kahle, kodwa amanye ama-areas hayi, kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Penpusha Moyo, isakhamuzi seHwange. Sixoxela ecingweni ekhonale eHwange. ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlaseleli igcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esitha kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona besiye eitolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilokhu kuqala nje bese kusima petrol enyanga okusho ukuthi abantu abaningi bayakhona ke bahamba bafuna izimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumbe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumbe ke nelimele kedinga nelifanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukeka nayo iqhubeka kanti ke sasiye sabona eitolo kakhulukazi ngolwesibili nangolwesithathu kuleli ziningi lapho eliqale khona eziningi zibuyeka zingathi ziphelelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade bebatatazela bayothenga kodwa ma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile okudanga kuye kathi kuyehla kancane izinga lokuphela kwezinto ey'tolo ngoba iy'tolo besezanelisile ukuthi zibuyise impahla.
Sike senzwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa sethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeitbridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wenzwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukusukela ngolwesine khona kuzovuka ngolwesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngceleni waselesine okuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-Aaron Mtshamezi ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabasezimbabwe nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengabo Zambia nabo Malawi nangepikepo okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yabo emazivale labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese besibasithandeti khona.
Sike sabona imfanekiso yamavidiyo amasotsha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubonela usenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha mabethelakale bebuthene kumpe bephuza utwana ngoba utwana kwelapha e-South Africa nogwaya izinto ezizinjiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalesikhathi selamalanga.
Lo-ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumoses Banda. Sixoxela ecingweni ese South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wakubengu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalomkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalomkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Siphathisiwe Nkalo Sliwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalomkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalomkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo, njalo le kliniki lapho into sethu saweziwa ukuthi akulanto akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze utshaywe likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina esivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyisa Khamusentene esabeleni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothola ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Bonguza laphana bekhuluma ngawo. Uthi kumele sihlale emakhaya lingayinda. Sikaba la lokho othoi 8 and la kuyaqala sayizwe la kachana. Sizwe le kachana ukuthi esekumuva. Sabona la khona abasa kukhona. Abantu sebeselacho. So ngibalo kumangala nqa kuyathiwa ama border levaliwe. Sokuthi endu sethuse kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba dodu do besibala la. Lakathesi kabahambe dodu do besifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze liphephe likungali ningayenza so so nxa bengakwenzi koko konoku thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi ndo bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo
sixhumane lomnumzana Abraham Kiwane Beza yena odabuka emanxeleni entabazinduna oleminyaka kwizalo engamathuma esishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukelwa ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo ngakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingama-24 ezilandelayo uNkiwane uyalisekela leli nyathelo
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwadwa yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla ngokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane umasipala weGwande bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayihlale ezindlini ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda
ngimthethelemuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga elingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye kobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare
emavikini amabili adlulileyo ngingatholi ithuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona uba uMzaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswa esozweni eHarare Central eriman ngifike ngaqoqwa layo ngendaba yayo kabani ngisathi ngale bengakatholi amaphepha awedeni ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost whole year kayise ngofebruwari sesaqeda ngodisemba ngakho-ke esengiwabali lamaphepha hhayi mina lapho enxa ngikukhangele ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sigila le ndaba lanaedeni engokukhangelelela okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesisiba side njalo sesitshawa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-appeal yabo I'm ready I'm good to go so emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi siyafika ngemanje sizabe sesikwanyisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-bail layo i-one of the agent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi sizwakale ngesikhathi soneso kuyukuthi nje lathi sesivalile ema-ofisini sivalekela wona lo mkhuhlane ongamiyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi yona leyo
ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengeke kho lapho kuchiswa imota lezo okuthiwa wazichisa njalo lokuthi yena
wayesemfeni. Ubaluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befaka isinqumo sona?
Yinto lanamhla engani ngidinga ingqondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela uMantshe wasuka wakukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanje. Ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything. Kule indaba yakwenzakalanga njalo uMantshe uthi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi waba semfene angithi la maphepha la awaplace before the court esithi evidence is defense kuyavuma ukuthi they were authentic, they were genuine, but abesesithi ividiyo leyo eyakhitshwa ngubaba uMzaca kwakumele ibe nesikhathi, meaning to say it was supposed to be in real time. Angazi ukuthi lapho zama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove. So ubaba uMzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga prove beyond that ngoba yena akavele akufake before the court. Kwaso kusokungumthuthiswa kumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyaninje angithi. So angazi ukuthi wakuthatha njani, kuyikuthi yinto nje lami endidinga ngondo, and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with. Had it been that the magistrate was saying ukuthi he is convicting him based on circumstantial evidence, it was something else. But he's not saying that, you know, it really baffles the mind. But anyway, we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing. We have got a strong case, I strongly believe.
Manje kodwa yena wathi umthola umthole enjani, ube ngumuntu ophile kahle na?
Indoda iqinile, indoda ezimiseleyo. Into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi uMantshe angenza khona okwakwenzile, engazi ukuthi wayekuthatha na, kodwa kwangethusa mbijani, kodwa wayekwakujoy. So ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi, the road ahead of him is going through prison.
Sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini. Like lakucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngapha umuntu esejele?
Hayi, ngumuntu nje oyabebhuqa. Akahle umuntu odelelayo nxa isitsho njalo ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yanina indlela nje yokuthi bamthunduveze ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe yikho lapha ezingekhoyo khona. Ngapha kube labantu abamvakatshelayo, kube labangane abamvakatshelayo. Ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona. Angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo.
Siyabonga kakhulu, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli, ingoba nihloleli ibizo lami ngomncube Atoni.
Hayi, lathi sibonge. Loge ngumnumzana Ngobani Sithole, igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube, labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare. Ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus. Sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Besikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi bebegeza izandla, begeza lama-fruits wabo, especially laba abathengisa ama-fruits bebebayagezisa. So sikhankasa sicela lo city council ukuthi ehlale esinike ama-bowser kumbe nevule izimpompi zakhe amanzi ebekhona ebe-available. Then sibe sesikhuluma ngokuthi amapholisa akakwazi kathatha i-responsibility yokufundisa abantu, behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrato ukuthi abantu bengabuthani, not ukuthi bebatshaye ngezimvubu. So siyakhuthaza ukuthi la uhulumende kafundise amapholisa abo khona abantu abatshaywa abangogogo abantu abashaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abashaya abantu bakhuliswa ngemali evending so ngabayekele ukwenza konoko ngababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzela ukuthi ama vendors amanengi kawala ma WhatsApp la ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bayachona bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube lama adibana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababochwayo nxa bethengisa bahanjiswa edrill bengabotshwa ngumpholisa we-City Council iyabathatha ngerole yabo beyitshiwe edrill konke nempahla zabo beyifayinda khona ngale impahla ziyasala bona ngokwaba amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa kasiza ke sinxuswe kiyo i-auction ikuthi umuntu nxa esethathelwe wabhadala ifayindi okunye ivele kwabe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelana amapholisa kumbeni basala beyenzane kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa sebephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi baye bethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public so siyakhuthaza ukuthi nakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwe impahla ezinje i-auction ngesikhathi esingaka okwazukuthi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-vendors ukuthi i-auction le ibe segcekeni
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibili sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibakhluphayo enhlanganisweni okwezokuthi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela inhlupho zabo eza ku-City Council or kuma-councillors kuma-MPs okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo kathesi sile-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu siyafundisa ukuthi how to run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokho kwama-bylaws e-City Council sihlala sibafundisa ngawo ozowa ama-bylaws akhona engakaphumi ngiceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela waphi esiloku salandela ngamadala but still sisebenzela nawo hlele council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu la ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-vendors on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-vendors siku-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga Sithandekile Mhlanga ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezidaladeni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olubhalelisayo nguChris Gande lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.